Chembare, yaunga nizava chambi wakawanda vechiliki vasina mkurumbira avo mrairizu wavo Lloyd Chugove. Ane chivimbo chaka simba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu. Chugove, anoti arikuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo yemutambo, achiti iye arikuda kuunza vatambi vatsva mudariro. Dhibare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika, Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato, avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Asi Chugove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe, kusanganisira Edward Sadumba uyo aitamba kuSudan, Atwood Gutu aive kuSweden, kudzanai Jemere uyo Dhibare yakatenga kuHarare City, Edward Mungu kubva kuHerentals, nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera. Mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzera kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chugove agadzirise zvavakaona mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up his socks to get the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza, vachaona chikwata cheDhimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera sezvo Chugove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mtsana, Jerome Nyatenge, Joseph Ntebeza, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi, asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino.
Dhimbare bhifa rinogona kuhwina kozine vanofanha vechidiki plus mazuva anogore rechidiki zvori kuti asi rokurudzirwa kuti asi guri rinakidza tikuda kuchihwina ichiratwo.
Chigove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi icho anoti chave kudarika mamiriyoni manomwe.
7 dzaitaurwa tichiri 10 million evei taa 14 million saka Dynamos ine 10 million supporters nevasati vamboiona ichitamba. Saka kwese kumareserva kwaGutu kuGuruve kwaRusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu nekuti iwo ndiwo mudzimo weDynamos.
Asi Chugove anofanira kuyambirwa kuti pasina zvibodzwa nemikombe kuDynamos hakugarike. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.